manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 17 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyamamire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kudzodzokera kumabasa. Kunyanga hazvo, boka Republic Service Commission ratanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Mutevedzeri wamaya weguta remutare kanzura Farai Biza veMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora vanofenda mushure mekukundwa sarudzo yamaya weguta iri iyo yahwinwa nakanzura Simon Chabuka veCitizens Coalition for Change. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5,379. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyamamire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Kunyanga hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi kuti ivapinze basa svondo rinouya apo ichadzinga varayiridzi vese vari kurangwa mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo dare pamusoro nezuro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwevarayiridzi hakusi pamutemo, Public Service Commission yave kuronga kudzinga varayiridzi ava basa. Muchiziviso chavo mushure memutongo uyu, munyori wecommission iyi Ambassador Andrew Taunashe vakati varayiridzi vese vanenge vasina kudzokera kubasa panosvika musi wa22 mwedzi uno vanofanira kubva pazvikoro nekuti basa ravo rinenge rapera, asi varayiridzi vaendera mberi nekuramwa mabasa uye vati havasi kubvuma kuchichidzirwa vachiti Public Service Commission iri kutyora mutemo wayo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ iro rakaendesa hurumende kudare mushure mokumisa varayiridzi basa vaObert Masaraure vati havasi kuteerera mashoko ePublic Service Commission uye vati vari kudzokera kumatare kana ikaramba yakaomesa musoro nenyaya iyi.
Public Service Commission zuro kuti iretract mastatements ayo ayo atinoona kunga asiri pamutemo zvakanyanya zvavapa 24 hours through my lawyers the Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vange vatipindura nhasi, asi kana vachinge vakundikana tichazenge takumanikidzwa kuti tivaendese kumatare apo pavachazomanikidzwa kuti vazobhadhara makosti ese litigation atinenge taita go.
Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Jehova anoti zviri pachena kuti PSC iri kutyora mutemo wayo uye vanoti varayiridzi havafaniri kuteerera zvinhu zvisiri pamutemo.
Public Service iri kutadza kuteerera mutemo wayo. Mutemo wepublic service uriko unoti teacher anotanga kuzotsvagwa for disciplinary action kana arova mazuva anopfuura 14 ari continuous maworking days. Saka tikada kuverenga mazuva 14 tichitanga musi wa7 maticher anozenge asvika pa14 days musi wa25 kwete musi wa20.
Vati murayiridzi anozoonekwa sekuti anenge asiya basa ndeuya anenge apedza mazuva makumi matatu akatevedzana asingaendi kubasa uye asingazivikanwe kuti ari kupi. Dr. Zhovata hazvibatsiri kuti PSC irambe ichityora mutemo wayo vachiti chakakosha kuteerera zvichemo zvevashandi nekutaurirana navo.
Nhaurirano dziri nani pane kuvhundudzirana because varayiridzi havadyi kubvunduzirwa. Varayiridzi vanodawo mari kuti vaende kuzvikoro vanotichawo vana vavamwe nevavo.
Zvichakadai, munyori mukuru wesangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro uye nhengo zhinji dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa. Vatiwo pane nhengo dzesangano ravo 20 dzakatambira matsamba ekumiswa basa uye vange vakamirira kunzwa kubva kumagweta avo kuti nyaya iyi ichafamba sei, zvichitevera mutongo wedare repamusoro waNezuro.
Saka magweta edu pari zvino ari kuatora court judgment yakabuda Nezuro, ari kuongorora nekutarisira sematarisiro atinoita votose kuti bazi vashandi kana Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare harichapikisi zvinobva kumatsaka.
Ukuwo PSC nhasi yatanga kunyoresa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi avo inoti vachapinda basa kutanga musi wa22 mwedzi uno, apo inenge yadzinga varayiridzi vari kuramwa mabasa. Asi varayiridzi vati havasi kuvhunduka nedanho iri vachiti munyika magara muine varayiridzi vashoma. Munyori mukuru musangano wemubatanidzwa wemamwe masangano anomirira varayiridzi reFederation of Educators Union of Zimbabwe vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti izvi zvinorerutsa basa revadzidzisi avo vakaremerwa pari zvino.
Mairomende anga ari mumurayiridzi anga achigura kunge ane vana vanosvika 15 mukirasi imwe chete. Saka izvi zvakutoti varayiridzi vanga vagara vari kudzimba vaende kumabasa, zvinhu zvatanga tagara tichida.
Vanoda kupinda basa reurayiridzi vange vachinyoresa kumahofisi evakuru vezvikoro munzvimbo dzavo kana kuti kumadistrict schools inspectors, uye ongororo yataita yaratidza kuti kune vanhu vashomanana vanyoresa nhasi. Hatina kukwanisa kubata munyori wePSC vautaunashe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vanga vasati vovapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe ine varayiridzi zviuru 100,500 uye inoda vamwe varayiridzi zviuru 50,500 kana kuti 55,000 kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Varayiridzi vanoda muhoro wemazana 500 nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kuti vararame zvakanaka. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza mamwe masangano evashandi svondo rino kuti hurumende haikwanisi kubhadhara mari dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Garo veZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemakanzura dzekutsiwa vaBlessing Tandi vaive kanzura uye meya vekwaMutare navaLighton Stole ava vaive kanzura veWard 5 uye sachigaro kwaRusape dzichaitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe. Asi vati pamutemo hakuna sarudzo dzinoitwa kana kwasara mwedzi mipfumbamwe kuti kuitwe dzimwe sarudzo dzenyika yose kana kuti general elections sedziri kutarisirwa muna 2023. Mutungamiri werimwe bato reMDCT uye vachitungamira bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakadzinga basa nemubato vatandi navaStole. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT inotungamirwa navaMonzora vaWitness Dube.
Meya vekwaMutare vatandi sachigaro wekuRusape vanga vagara varikolewa pataka rikola meya wekuGweru nezvipomherwa zvavakaitwa zvecorruption kusabata basa nemazvo. Bato reMDC mwaka uno tiri kuti isusu vanhu vanoita zvatisinganzwisise zvatinofungidzira kuti havana kubata basa nemazvo havafaniri kuramba vari muofisi, havafaniri kuramba vachiabhuza mavotes evanhu. Saka ndo marikoriliwo avakaitwa, kungoti zita ravo ranga risati raendeswa ranga rasaririra, asi vakangorikoriwa nguva imwe chete iyoyo.
Kana muchipomera vanhu mhosva yekuita uori vaDube, makaendesa here nyaya dzacho kumapurisa? Zviri kufamba sei?
Zvatichazoita kana dambudziko iri richiendera mberi semaonero atiri kuita nebato, tichasvika pachinano chekuti tinotora official yedu totoshedza veZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vagare pasi vavhenenge vaone kuti zveshuwa basa riri kuita nemazvo.
Sei mafunga kutora danwe.
Nekuti taakuita inonzi zero tolerance for corruption. Atiti kana one munhu ano electra pa ticket redu anoramba achiita zveuori zvinoita kuti mari dzevanhu kumadhorobho dzisashandiswe kuti zvigadzirise nekuita zveservice delivery.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navamonzora vaWitness Dube vari parunare kubulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vatandi.
Ndaka receive tsamba yangu yeRico musi weFriday 11 February 2022. Ichitaura iyo kuti minister vakareceive tsamba yakabva kuMDCT ichitaura iyo kuti handisisiri member eMDCT. Naizvozvo ruramiro inenge yakutaura kuti constitution kana munhu adaro vanokururamiro kuita Rico. So ndo zvandakawana, ende tsamba iyi yakangofanana netsamba dzose dzanga dziri kungoshandiswa mumarecos ose akaitwa kubva kumaMPs kubva muna 2020 kusvika kwatiriwo kuno kuna 2021. Ndo tsamba imwe chete iri kungoshandiswa iyo.
Manga masarudzwa nevanhu muna 2018 zvaakurevaka kuti vanhu ava vaakumbosara vasina mumiririri. Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzeutongo hwejekerere munyika?
The rule of law muZimbabwe inoti netsei, it can be a banana republic whereby anyone does whatever he feels is good for him or herself. My fellow teammates were recalled in December 2020 and 2021 ikapera. Now we are talking almost of 1 year, over 1 year and 5 months vanhu ivavo vasina a representative from local authority. Ndo zvingumwe chetezvo neward rangu oirori mandanga ndakasarudzwa. Vachambovaonerera isina mumiririri kwenguva yatisingazivi kuti vanozotema vacho vachatema rini kuti tikwanise kunge tichizoenda kumaelections. So pari zvino vanotombovaonerera, ekanzuro yotombotsvagawo munhu anovamiririra kuti vambosanwanawo zvinovabatsira pano neapo.
Ko mhosva yamuri kupomerwai yekunzi makaita zvehori?
Ndozvazvinoita kutsvaga utano mugati. Kana paita hori, basa remapurisa nderei? Basa rezaki nderei? Basa repaki nderei? Basa resaku nderei? Kana paine huori hwaiitwa, dai ndakasungwa ndichinzi ndaita huori huri apa hwosungwazve.
Vaive meya veguta reMutare waBlessing Tandi vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo vasitole kuti tinzwewo divi ravo.
Nyaya yeRico, I was surprised musi wechishanu uri musi wa11 February ndichifonerwa naacting town secretary achiti kune tsamba iri kuofisi. Ipapo takanga tiri kuHarare tine imwe nyaya yatanga tichiita ikoko, signing ceremony yema CEO. Tapedza signing ceremony iyoyo takazopinda muyukas executive meeting whereby takatara hwaro hwokuti tikwanise kugadzira chimiro chakaita leadership yeyukas. Mushure mekunge paitwa futi recall yameya Makombe akanga ari president weyukas, saka takanga takopta meya Tandi weMutare kuti aite take over for the meantime chikwanisa kuti tiende kuAGM. Meya Tandi vachangobvawo kupindawo ipapo, vakangonzwawo tsamba same day iroro musi wa11 yeRecall yakafanana neyangu.
Makazvitambira sei?
Tose takatoshamisika kuti murume anonzi Monzora uyu achikuenderera mberi nerwendo rwake rwekudzinga mameyors nemacouncillors nemaMPs. Zvega zvatinongoziva hedu ngezvekuti kana munhu akatengesa struggle hakuna kwaanoenda. Monzora wakatengesa struggle, hakuna kwaanoenda. Zvese zvaari kuita kuita kubatanidzwa nezanup f vachiedza kutsvaga kuti kusaitwa maelection 2023, zvese izvo zvinobudisa pachena kuti munhu wabva mugwara nechinangwa chestruggle chekusunungura vana veZimbabwe.
Zvii zvamurirawo kuzivisa vanhu vanga vakusarudzai kuti muumirire ward 5?
Kuvanhu veward 5 vanova ndo vakandisarudza kuti ndizova mumiriri wavo, uyezve ndikazosarudzwazva nemacouncillors kuti ndizova mumiriri wavo paucouncil chair hwerusape town council. Ndoda kungovati zvose zvinoitwa izvi mucherechedzo wokuti taakuenda kukenani. Hakuna mimba inozvarwa isina kurwadza. Ikasarwadza mimba iyoyo inobarekwa mwana asina kusvika. Saka izvo zvinofanira kurwadza. Uye there is no a struggle without scars.
Vaive sachigaro vedhorobha reRusape vakadzingwa basa vaLighton Sithole vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa ekuSouth Africa muHarare apa mvumo wekubatwa idzare Citizens Coalition for Change inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti riite musangano waro wekutanga wekuparura urongwa wekutsvaga rutsigiro mumusha weHighfield nemusi wesvondo, asi bato iri richimanikidzwa kutevera mitemo yakaomarara. Mutsamba yanyorerwa kubato iri, mapurisa anoti anotarisira kuti richadzikamisa nengo dzaro kuti dzitevere mutemo uye kuti dzisatyisidzira vanhuwo zvavo. Bato iri rarambidzwawo kutakura nhengo dzaro kubva kune dzimwe nzvimbo nemabhazi dzichiuya kumusangano uyu. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5379. Asi zvinhu zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvikoro, sezvo pavanhu mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 vari vana vechikoro vepuraimari kumasvingo nematevereland north. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vava mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu zvine makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nevaviri kana kuti 4,322,792. Vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 3,353,554. Vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba inyatsoshanda. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vanoti France ichaburitsa mauto ayo kubva muMali, uko ari kurwisa chikwata chevechiIslam chinopfurikidza mwero, asi achanga achitevera zviri kuitika ari mune dzimwe nyika dziri kumavirira kweAfrica dzakavakidzana neMali. Kremlin nhasi yati ichatora nguva kubvisa mauto eRussia apedza gadziriro yawo pedyo nemuganho weUkraine, apo America nedzimwe nyika dzinotyidzana neUkraine vari kuti hapana zviratidzo chaizvo zvekuti mauto eRussia ayo akonzera kutya kuti angangopinda muUkraine nechisimba ane urongwa hwekubva pamuganho apa. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anoti ZANU PF, MDC Alliance neCitizens Coalition for Change akaparura kana kuti ari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro muHarare, umo mune nzvimbo dzakawanda dziri kuitwa sarudzo dzemabai elections musi wa26 kurume. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa mudare reparamende kwedzimwe nhengo dzeMDCT, PDP, ZANU PF nedzimwe nhengo dzakafa mumakanzuru nemudare reparamende. ZANU PF yakaparura urongwa hwayo kuEpworth nemugovera, uko MDC Alliance ichiparura urongwa hwayo kuZororo Grounds kuHighfield. Triple C iri kuparura urongwa hwayo kuZimbabwe Grounds kuHighfield kwakare nemusi wesvondo. Harare nekuda kwesarudzo dzakawanda dziri kuitwa yakatarisirwa nemapato ose ari musarudzo idzi. Asi chii chaizvo chingapa kuti vanhu vavhotere Triple C kana ZANU PF musarudzo idzi? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeTriple C vaShakespeare Amauswa uye nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Ama promises ainzwa ipata zvam president saibone mugwaqo usikunisiwe njalo kuti zvabakudawo kona kuti kadzo tsizi yangenela kuti ilungise ama major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona aba ama councillors akhona sebehlulekile sizalo sithemba ukuthi kathi silama by elections ku 8 or what esikhala ukuthi khona sizalungisa because sithemba ukuthi abantu bakubulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu adibe wafaka laba labayindawo njalo sithemba lokuthi even kuma constituencies amabili inkulumane le liphumula kuzaba yisem kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina iZANU-PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti yabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi endjulwe ngikhuluma ngabantu abachayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition basezibhedlele so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankhe sekuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapho engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze nasezipaneni lapha ndoda ngasuyafika kwi-intersection laphana akuhambeki mdalo wami ikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa izalo le ayibasizi kalusho njalo ikakhulu umongameli wezanu uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele bathebelele ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula wonke elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathebelele bangazwisisana noMr Dambudzo lezanu yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo nabazali babo.
Siyakuzwa Sibanda baba Mashaba.
Kunasitsholo yedwa ukuthi imigwaqo bayihambeki igcwele ama-potholes all over. Imigwaqo kanti vele olomlando wokuyenza imigwaqo mbani anti i-council. I-council ngoba nababusa is-MTC. So kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekele ngakho-ke i-government kathesi singenile kayithi yathi kungona iqale ngokwenza ama-major roads intaninkayo into the city ukuthi bencedise sibonile uma siye phambili silungisiwe ungahambi uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe ungene phakathi e-Jordan kuyalungiswa kulungiswa i-government i-MDC council isiyehlulekile uyazitshelwa yedwa kayisime ngitsho njalo when you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Kukurahundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleka ukuthi bemchallenge umgabe esaphila wayesefuna bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister kodwa-ke seyenzeni-ke ubaba uMnangagwa usethena waforma i-peace commission i-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona ezindaba eziyiproblemu ezegugurawundi lani ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana baba-affected labazali aba-affected kathesi ama-bercertificate kuthiwe kabahambe bethathiswa kungabuza mbuzo and so forth and we as ZANU-PF lami minde so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba ebackgrounda ayimnandi to anybody.
Yes, Sibanda vala ngamafutshane khona baba.
Indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwale Zimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyebhadala umthelo ekhansilini umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara. Ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo.
Major roads, abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane. Ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-triple C omunye ku-ZANU-PF kambe sesingalwa sibela khonokho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekends la bedlulileyo lapho e-triple C emganwini ngale bekuyangisa angikwazi bebezamani bekuyangiswa ngala bantu abantu they already rejecting them. So asomlandi wethu umlando ukuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokuhluka abalakho kunjani so abantu ba cannot continue belandela into engala focus
Mumiriri Warren Park mudare reparamende vari nhengo yetriple C vaShakespeare amauswa. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Madzimai anobva pasi rose vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara noruzivo rwavavana kubva kumisangano yezvemabhizimusi yakarongwa neZim Trade negungano remadzimai reRed Lipstick Revolution runotungamirwa naPastor Abigail Magwenzi. Musangano weZim Trade wapera nhasi muDubai mushure memumwe musangano wanga uchinzi Zim Women Do Dubai wemazuva maviri wakapera nezuro. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nemamwe madzimai anga ari pamusangano uyu.
Tichirangu ndinonzi Charlene Mawarire, ndichibva kuZimbabwe tikauya kumusangano weWorld Expo tikaenda kuZim Trade Investment Forum. Tadzidza zvakawanda nepamusaka pekuti zvii zvinodikanwa kuti tiendese zvinhu zvedu kunyika dzakasiyana-siyana, especially ikokuno kuUAE. Vatiratidza maareas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimpota zvinhu, vachinyanya kutaura nezvechikafu. Vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei.
Imi mungati semudzimai ndezvipi zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebhizinesi?
Ini panyama pando pandibata chaiko, because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka, ukakwanisa kugadzirisa mafacilities ako kuti aenderane nezvinodiwa, unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza.
Hello, ndinonzi Faith Niran, ndinobva kuUK. Ndakauya kuZim Ladies of Dubai, yakaorganizwa naAbigail Magwenzi.
Zvii zvamungati makadzidza pamusangano uyu?
The conference yanga iri yebusiness, and ndakasangana nemagovernment officials, ambassadors, maministers of women and youth. Ndakabatsikana zvekuti ndakaterera how kuvhura ma accounts while tiri kudiaspora, my bank accounts. Ndaona kuti as women takubatana.
Makadii zvenyu? Zita rangu ndinozi Noma Kuguma Chazi. Ndiri one of one wakaatenda Zim Women Do Dubai yakaorganizwa naPastor Abigail Magwenzi. Takadzidza zvikuru, tikasangana nemaministers, tikasangana nemaambassadors. Takadzidza zvikuru about women empowerment. Nini chikuru chandakadzidza nezvebusiness, zvokuti vakadzi they can do it mubusiness.
Avanga vari zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri pamisangano yezvemabhizimusi ichangobva kupera muDubai, vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari kuDubai kwakare. Chirongwa chewomen's roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muzvikoro pamwe nezviri kuitwa nemadzimai ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna Kurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa, kunyange hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika abdise.